manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 20/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe mavendors vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa. Saka umwe mupurisa anga aripo ipapo abva aburitsa service pistol achida kushinzira vanhu. Akamirira kuti police relation group vauye. Police relation group vabva vauya vakadira testimo kuvanhu vakaenda. Hapana pfuti yaridzo chitaura kudai.
Mapurisa oita zvakare wakiti nagonzo nevanotengesa migwagwa muguta guru reHarare. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu. Valiyo Mugabe vokundikana kubhadhara vashandi vavo mari papurazi ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vanotengesera mumigwagwa yemuguta reHarare nemapurisa eZimbabwe Republic Police vaswera zvakare vachitandanisana izvo zvinonzi zvaita kuti mapurisa aridze pfuti pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza mukuedza kudzikamisa zvinhu. Mumwe wevanorarama nekutengesa mumigwagwa aona zvichitika uyo ati anoda kunzi vatodzidambura mhandu. Vanoti vashamisika panguva dzemasikati kuona mapurisa achiuya pavanoshandira panosangana migwagwa waKwame Nkrumah naAngwa Street pedyo nechitoro chinotengesa mishonga cheQV Pharmacy vachiedza kusunga mumwe mukomana anotengesa mbatya. Vanoti izvi ndizvo zvozoita kuti paite mhirizhonga yaunganidza vanhu zvazoita kuti mapurisa aridze pfuti pamwe nekukanda hutsi unokatyidza. Ngatinzwei vachitsanangurira Jonga Kandembiri weStudio 7 zvaitika.
Mapurisa eZimbabwe ZRP vanochengetedzera nyika vauya patinotengeserawo pakona paKwame naAngwa paQV Pharmacy. Vachibva vasvika vakada kubata umwe wedu atanga tinaye takagara naye. Anga akatogara pasi akabata matsauzi ake nehembe dzake dzaanotengesa. Saka paaramba kubatwa zvikanzi ramba wakagara pa zvikanzi aiwa. Yo sikanzuruka muna atoita izvozvo mupurisa shefu anotochengetedzwa auya ne 4x4 ranger yakatopiwa kubasa ndoyo yauya nayo. Saka tanga tichiti aiwa kaka basa ramuri kuitairika iri rinoitwa nekanzuru chete nemapurisa eZimbabwe tinoziva muchitichengetedza kwete kuti tandanisa musiti zvikanzi aiwa tiende kwamakapiwa nekanzuru. Tikati munogodi tiende makamboya ikoko mukatenga. Takatenda kuti tikaita svondo hakuna akamboya akatenga. Saka takadzoka muno mukati meguta ndomuna vanhu vakuita sei. Ndomunano ari kutenda ndobatangira hondo ipapo.
Saka vazokwanisa here kuenda nemwe wenyu?
Havana kwanza kuenda asi vakwanisa kuenda nacho matrouser ake matrouser vatakura.
Mangani?
Amanhu ari 27 avatakura 27 matrouser nebhutsu mapeya eside one anenge 15 avaenda nawo.
Kose vangonanga munhu 1 mamuchitengesa makawanda?
Anga asiri 1 asi 1 patapera kubuda mukati momunhu osara wakakomba i 1. Vatotsemura grass repaKizi Pharmacy vacho vachiri pakatovhurikana nhasi. Vanotopana kana vanhu siri kupinda vachifamba nekuti vazotanga kudhonzana-dhonzana nemuvhenda uye mupurisa nemuvhenda vese vakavira mugirazi. Chiefe mumapurisa asi atozobudisa pfuta akaridza 2 mashots ipapo. Vakati aziva kuti mutemo muZimbabwe kuti munhu akangokanganisa ari munhuwo zvake otoburitsirwa kuti oridzwa. Chiazve ndowa mutemo wacho wenyika taakutotya kana kuti kana kuti munhu wachefu kana uchingoti iwe ndiwe chef tutataka kutoteka ndinochengetedza nyika ndiwa kubudisira kuti mazendo otoridza mudenga aridza two mashots mudenga
saka pane vasungwa here pachiti kwaicho
havana vakwanisa kusunga asi mutire mechiti kwaicho vane vamwe chuwa vazozvivirisa apa satati hazivati vari papi nanhasi bcause atozvidza kuti two mashots rinotisanga ari musizi ndofunga anga anongedzerwa kunzibatei uyere saka chitotsvaga kuti ari papi nokuti kumba rinzi asati asvika
mhirishonga iyi tingati yatanga kubvira nguvai kusvika nguvai
mhirizhonga iyi inenge yaitika zvekumakana tingatanga sekuma 12 ani paitika mhirizhonga iyi inonga paita zve1 hour asi a1 hour yechingonopera kwazoita chingwa chotanga tikangogaragara wouya vakangogaragara wouya ipapo vatobva panonga zve20 minutes vabva kusukanaa
avo vanga vari mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa yemuguta reHarare vati vanoda kunzi vatodzi dambura mhandu vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti manyepo kuti mapurisa aridzira vanhu pfuti vachiti mapurisa anga achitokanganiswa kuita basa ravo mushure mekunge anga achiferefeta nyaya yekupambwa kwemumwe murume nevanhu vana ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
That's a false report. Mashoko iwawo haasi echokwadi. Zvaitika ndezvekuti mapurisa vawana ripoti yamhangara nomumwe murume watisingakwanisi kutaura zita rake asi munhu iyeye aripo achitaura kuti kune munhu anoita basa rekutengesa macellphone aitwa kidnapped nevarume vanosvika ivo vevana varume ivava vatora munhu iyeye ndokubva vaenda naye kuya tinoti sanitary lane iri pedyo nepanotengeswa nemavenders pana Kwame Nkrumah naAngwa Street pedyo neKV Farmers saka officer commanding Harare Central District anga arimo imomo nevamwe vake vachitarisa kuti vakomana vawanoita basa sei saka vari ipapo vawanzwa ripoti endobva vaenda vakati kumavenders regai tidiitite basa tione kuti munhu ari kunzi akidnapwa atorerwa chii uyezve chii chiri kuitika saparunzi mumwe wacho wemavenders abva atanga kuita ruzha achitukirira ndokuita noise ndokutora chinhu chaapwanya nacho glazi repaKV Farmers ndokubva atiza vamwe mavenders vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa saka umwe mupurisa anga aripo ipapo apa abva aburitsa service pistol achida kushizidzira vanhu akamirira kuti vepolice reaction group vauye vepolice reaction group vabva vauya vakadira testimo kuvanhu vakaenda hapana pfuti yaridzwa richitaura kudai uyezve murume uyu anga akidnapwa atowanika ari kuisa ripoti iri kutoratidza kuti vanhu vamukidnapa ivava vamutorera mari mari iyoyi yatobva kumba kwake kumukadzi wake mukadzi atofonerwa zvikanzi uya nemari nokuti vanhu ava vakidnapa munhu uyu vachiti iwewe wakatigadzirira cellphone yatakatenga foni iyoyo haina kushanda zvakanaka ndosaka vanga vauya kuzoita noizi naye
saka pane vasungwawo here kumavhenda iwaya vanga vachinetsana nemapurisa
tiri kuongorora nyaya iyoyi ndosaka tati toda kuti titaure chokwadi ndizvozvo chaizvo chaizvo zvaitika muguta reHarare izvozvizvi zvekuti nekufamba kwenguva kana mumhangare iye achida tichataura naye kuti tipe zita rake kuveruzhinji vanyatsoona zvechokwadi kuti munhu iyeye anga atorwa nevarume vana varume vana ivava vanove zvekare vamutorera mari yake yatobva kumba kumudzimai wake atoita kutofonerwa kunzi uya nemari iri kudiwa nevarume ivava zvatinongokurudzira kuti vanhu vakoparete nemapurisa kana vari pamabasa avo akasiyanasiyana vanenge vachiita uyezve parege kuve nevanhu vanoti vakangoona chaitika vanomhanya kuunganidza vanhu votanga kuita ruzha zvinozoita kuti mumwe munhu angafanira kubatsirwa nemapurisa atadze kubatsirwa zvakanaka
avo vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Leo Mugabe vanova muzukuru wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kunetsana nevashandi nekusavabhadhara mari dzavo dzemuhoro papurazi ravo renangadza pedyo nemhangura kumashonaland west pamwe nekubhadharisa vashandi ava mari dzekugara papurazi apa Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vanosvika makumi masere nevashanu vanoti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro kubva gore rapera. Vashandi ava vanoti vanofanira kutambira madhora maviri emaRTGS pazuva, asa Mugabe vari kuti havachavapa mari sezvo vakavapa nzvimbo yekurima fudya yavo. Pamutemo wevashandi vemumapurazi vanofanirwa kushandira madhora mashanu emaRTGS pazuva. Mumwe mushandi vaJeremiah Muchongwe vanoti vaMugabe vane chikwereti chavo chinodarika mazana mashanu emadhora, vachiti vakada kutaura nezvemari dzavo vanobva vadzingwa papurazi.
Mapoliticians anonetsa because tikada kuti atipe mari dzedu ka anotanga kuti tipe papurazi, saka izvozvo hanifunge zvinhu zvakanaka.
Mumwe mushandi vaFelix Chisuvi vanoti vakarimira vaMugabe vachishandisa mafuta emotokari anosvika zviuru zviviri, asi havasati vabhadharwawo.
Adedhizini zvangu 2000 liters zvari kurambira kuti andidhizini zvari kundifuishira kuti zvabva pano wota zvaundita yangu yaka chibage chakasina kana tarakita haana kundibhadhara. Ndinofanira kusvika ngeti 8,000 to 10,000.
Asi vaMugabe vanobvuma kuti vakapa vashandi vavo nzvimbo yekurima fodya sezvo mari dzemihoro dzavanovapa dziri shoma zvikuru, vachiti vashandi vavo vari kufara.
Ndivapa pekurima hapana famu. Ranwa mara nevanhu vafama zvinoona masalari atinopa vanhu akawanawo kalamsam katindisa fodya. Izvai vachitengwa maredio, matv, mafriji, machichiii mamota pemota dzirimo mukoko nemagumya.
Panyaya yavachisuvi vaMugabe vanoti vainge vasingazive kuti vakashandisa mafuta avo kurima mumunda mavo. VaMugabe vanoti vakawirirana ndokunyorerana pasi nevamwe vashandi vakaita savachisuvi kuti vaizovabhadhara pashoma nepashoma. Vanotiwo vakabvumirana kuti vachisuvi vaizopiwa nzvimbo yekurima zvirimwa zvavo senzira yekuripa kuvarimira kwavakavaitira netirakita. Chimwe chinhu chiri kurwadza vashandi ndechekuti vari kubhadhariswa mari dzekugara papurazi pamwe nekushandisa madhirihora avaMugabe kupisa fodya yavo, vachiti vanofanirwa kushandisa pachena sezvo vaMugabe vakawana zviripo. VaMugabe vakambotungamirira boka reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vari kunetsanawo nevamwe vagari vaviri vakapiwa magwaro enzvimbo papurazi ravo. Nyaya iyi haisati yapera kutongwa mudare reCivil Court muChinoyi. Studio 7 yabatawo vanomirira sangano revashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ muMashonaland West, amai Ana Matambanadzo, vati vashandi vanofanirwa kumhanyara nyaya dzakadai kusangano ravo, asi vati nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi vakawanda havasisiri nhengo dzesangano ravo nekuti havakwanise kubhadhara mari shoma inodiwa. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mumashoko kuvatori venhau nhasi, Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Magujga, vati kutanga mangwana vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari kuburikidza nekambani yeOil Marketing Companies vanenge vava kuwanawo mari yekunze kana kuti madhora ekuAmerica nemutengo wemumabhanga kana kuti Intermarket Bank, kwete gejge yavange vachiita kana kuti one-to-one kana kuti kuenzanisa mari dzemaRTGS nedhora rekuAmerica zvavange vachiita nguva yose yapfuura. Kunyange hazvo vamwe vemaindustry vanga vachitenga mari kumabhanga, vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari ava vanga vachipiwa dhora rekuAmerica rakachipa kubva kuRBZ. Dr. Mangujga vati izvi zvakakosha kuti mari ishandiswe zviri nyore uye zviri pachena. Vativo banga reRBZ riri kuzoshandisa mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kuti ribatsire kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Vativo vari kutsvaga dzimwe mari kuburikidza netsamba dzezvikwereti kana kuti letters of credit kuti vatenge mafuta ekufambisa dzimotokari, chibage nemafuta ekubikisa, izvo zviri kushayika munyika pari zvino. Sarudzo dzekuMalawi dziri kuenderera mberi mangwana, kunyange hazvo mubatanidzwa wemapato anopikisa weUnited Transformation Movement kana kuti UTMP wanga wati sarudzo idzi dzimbomira kuitwa uchipomera vaimbova mukuru wemapurisa munyika vaAugustine Chihuri mhosva yekuda kubirira sarudzo munyika iyi vachishanda nebato riri kutonga Malawi reDPP. Hatina kukwanisa kubata vachihuri kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi pane mashokowo ekuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kufungidzirwawo kuti zviri muMalawi kuda kuti zvibirire sarudzo. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mukuvhura musangano mukuru weWorld Health Assembly wegore rino, mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vati zvakakosha kuti munhu wose pasi rino akwanise kurapwa kana asiri kunzwa zvakanaka. Vanhu vanoda kusvika zviuru zvina kubva kunyika zana nemakumi manomwe nemana vari kuGeneva kuSwitzerland kumusangano weWHO uyu. Vativo vari kufara nezviri kuitwa kuKenya, South Africa, Philippines, Egypt neEl Salvador kuti vanhu vose vakwanise kurapwa sekurudziro yeWHO. Musangano uyu uri kutarisawo nyaya dzakaita sezvirwere zvekolera neEbola. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaMuhammad Zarif vakurudzira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti varemekedze nyika yavo kwete kuramba vachiita zvekuityisidzira. Izvi zvinotevera mashoko avaTrump paTwitter yavo nezuro ekuti kana Iran ichida zvehondo neAmerica zvinonge zvireva kuti inenge yoparadzwa zvachose. America iri kupomera Iran mhosva yekuda kugadzira chombo chemhando yenuclear, izvo zvakapa kuti America ibude muchibvumirano chainge chaitwa nedzimwe nyika dzakabudirira. Asi Iran iri kuramba mashoko aya ichiti America ndiyo iri kuda kutanga hondo. Iko zvino tombotarisa nyaya dzezveutano. Nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Posha Manangazira, vanoti huwandu hwevanhu vashaya nezvirwere zvemanyoka hunosvika gumi gore rino pavanhu zviuru mazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 7087 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Vanoti vakashaya vakabva kunzvimbo dzinoti Makoni District, Mudzi neShamva. Dr. Manangazira vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanofanira kuchengetedza mvura yavari kunwa zvakakwana uye nekuifashaidza kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvemanyoka izvo vanoti uwandi hwazvo huri kuramba huchiwedzera munyika. Vativo zvirwere izvi zviri kunyanyobata vana vadiki. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Manangazira kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Icho kwadi kuti nguva dzese patinochinja season, patinobva mudry season kupinda season, kana kuti iko zvino takupedzisa, takapedza rain season takupinda season, panisa critical shortage yemvura. Saka izvozvo zvinonyanya kutionanya nyanyanya kune vechidiki, especially vari pasi pemakore ema, vanobva vadhererwa zvikuru nezvirwere zvemanyoka izvi, kunyanya yatinoti common diarrhea. Asi zvakare zvinana dzise pari zvino tichiri kurwisana nedambudziko retyphoid muhara. Hongu takaita hedu nhomba dziya dzekudzivirira kwazvose netyphoid, asi kana tisiri kubatsiriswa nekuwanika kwemvura, hatina manje garanti yekuti zvinoramba zvisipo zvirwere izvozvo. Kana tisangonzwa kuti kuri kushomeka mvura, isusu kuno kuutano tinenge tisina kugarisika zvakanaka. Zvisinei, tiri kuona kuti idambudziko richaramba kwenguva yakati kuti, nekuti nguva yese yatanga tiri kungotaura nyaya yezvirwere zvemanyoka izvozvi, hatisati tanyatso kuwedzeredzwa kwekuwanikwa kwemvura pane kana guta rimwe chete zvaro.
Kuti vanhu vawanikwe vakachengetedzeka, vanofanira kuita sei pamvura shoma yavanenge vainayo kuti vasazowanikwe vachibatwa nezvirwere izvozvi zvemanyoka?
Tiri kuramba tichikurudzira vanhu at individual family level kana community level, ichengetedzai mvura yamuinayo. Kana muine chibhorani amuri kushandisa, mabhoho iwayo ngatitoonai kuti chengetedza aranda achitipa mvura. Kana kuwana mvura, tinogara tichingotaura kuno kubazi reutano kuti kuwana mvura yekushandisa mumba, kunyanya yekunwa, kunyanya inochenesa zvikafu zvatinodya zvisina kubikwa, masalad mafruits, mvura iyoyo kungei pamuri kuishandisa. Kurunga kwatinotaura kushaidza kana kuti kuikanda mushonga wechlorine. Chlorine unowanikwa ari mapiritsi atinoti maaquatabs, zvakare iri tumvura tinonzi water gut tinotengeswa mumafama. Inowanikwa zvakare iri diki yakangozi regular, tinongokanda wemashoma echlorine iyoyo. Zvinobatsira kuuraya utauya kuitira kuti tisarware nezvirwere izvi.
Nzvimbo dzamuri kunyanyoona dziri kuwanikwa veruzhinji nyanya vechidiki vachibatwa nechirwere chemanyoka ndedzipi?
Tinototreka zvirwere zvemanyoka izvi svondo nesvondo. Saka pari zvino tiri kuripota 419 yegore rino iyi, week 19. Kana tiri kutarisa manyoka aya andati common diarrhea, svondo rino takatowana maripoti e7087 common diarrhea cases, achisanganisa 10 vakatoshaya kubva nezvirwere zvemanyoka. Vakashaya takawana ripoti dzacho kubva kune Makoni District iri kumanikaland vashanu, then kumudzi kumashonaland east vairi, kushamba mumwe chete kushonaland central uko. Asi dzimwe nzvimbo dzakaripota manyoka kunyanya nyanya imashonaland east ndo yakaripota 1060, mashonaland west wo ichiripota 1052. Saka ndati tiri kuripota for week 9 yegore tichibva muna January. Cumulative vanhu vawara nemanyoka ava vakutosvika 146,699 ne102 vakatoshaya kuburikidza nechirwere chemanyoka zvizvarwa zveZimbabwe.
Munhu angaziya sei kuti abatwa nechirwere ichochi chemanyoka? Vanofanira kuita sei?
So kana iri common diarrhea, isusu tinoti munhu anoziva schedule yake uyezve consistency yetsvina inoratidza kuti anyanya kuita mvura mvura, saka manyoka. Saka tinoti frequency but also consistency yetsvina inoratidza kuti munhu ari kurwara nemanyoka. Dambudziko rakanyanya kukura pacommon diarrhea nderekurasikirwa nemvura mumuviri. Ndosaka ichizonyanya kunoti diarrherei vana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Asi zvakare vamwe vanhu vanenge vasiri kunyatsonzwa zvakanaka vagara vaine umwe urwere vanobva vanyanya kudhiererwa nedambudziko iroro remanyoka. Kana takuenda kune anana cholera, cholera inobva yatongoratidza nekurutsa zvakanyanya nekuchaya kwacho, munhu anotopedzisira asatokwanise kuwana mukana wekutombosvika kuchimbuzi, tsvina inenge ichitongobuda isisina control. Kana iri typhoid hainyanyi kuita manyoka, hongu mumwe munhu angaiti zvake manyoka, asi kazhinji inongoratidzawo nekuita kupisa muviri kusingadzikire, kusanyasunzwa zvakanaka muviri wese. Dzimwe nguva angatoita constipation, kutobatikana mudumbu macho musingatofambi. Dysentery ino yakangofanana necommon diarrhea yandambotaura pekutanga, asi manyoka aya anenge ari kubuda manje aine madziwa kana kuti ropa. Saka ichocho chirwere chakaipisisa chinokwanisa kubva chatongouraya munhu, nekuti utachiona hwacho hunoramba huchitekeshera mumuviri.
Vanenge vawanikwa vachinzwa zvamataura izvi vanofanira kuita sei kuti vasazowanikwe vachirasikirwa neupenyu?
Isi tinowanzokurudzira kuti munhu kana asiri kunzwa zvakanaka, enda pakliniki iri pedyo newe ubva wongoonekwa kuti zvakamira sei.
Avo vanga vari Dr. Portia Manangazira, nyanzvi munyaya yezvirwere zvekutapurirana pasi pebazi rezveutano, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tirikutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti vanhu vari kuraramawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba dzedu 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m., 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 a.m., 4930-7270 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa oita zvakare wakitina gonzo nevanotengesa mumigwagwa muguta reHarare. Vanhu vochema-chema munyika nekukwira kwemitengo yezvinhu, asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanovimbisa kuti banga ravo richaedza nepose parinogona kuti riwanire vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kutenga zvinhu zviri kunetsa munyika zvakafanana nemafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Valiyo Mugabe, vanova muzukuru vembova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vokundikana kubhadhara vashandi papurazi ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.